Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 10/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro enyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook peji yedu izvozvi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
tisadzidzawo masolution kunyanyanya kuti vanhu ngavataurirane ngavaite dialogue pakati pavachamisa nai emason so that vanhu vezimbabwe vamboponawo tachivapawo mazano nyaya yeikonomi nokuva tichibvunza zvakanyanya kuti nyaya yeikonomi munoifambisa sei nyaya yedrip yezvikwere zvenyika munoifambisa sei nyaya yemari marinedzinozvifambisa sei
bato remdc rinotungamirirwa navanelson chamisa rinoti rinoda kubatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika
nokuti tingakwanisa hedu kuvama wangakwanisa kuona kuchinja kwakanaka asi ndiona sokuti ruzhinji rwavanhu harusina chivimbo nehurumende ruzhinji harusina chivimbo namabhengi nokuti kumabhengi ikokoku ndo kunozonzi mari yako yadai haichakwanisi kutenga zvayaisitenga mari iyoyo saka handivoni kuchinja kwezvakanaka ini kuchinja kuri kutoitika kuchinja zvinhu zvichitorwadza vanhu zvichiramba zvichirwadza vanhu
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ruzhinji rwevanhu muzimbabwe harusisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc umwe webatevedzeri vemutungamiriri wemdc inotungamirirwa navanelson chamisa vatendai biti vange vachishanya kubritain nekufrance vachikurudzira nyika mbiri idzi kuti dzikurudzire hurukuro pakati pebato ravo nebato riri kutonga muzimbabwe vabiti vaudza studio 7 kuti bato ravo harichangoita zvekushora badzi asi rinoda kubatsirawo nemazano nemhinduro yezvinhu zviri kunetsa munyika vabiti vati bato ravo rinoda kuti nyika dzekunze dzive nechekuita nezviri kuitika muzimbabwe uye kuti dzimire divi rimwe chete nevanhu veruzhinji zvikuru sei panguva ino apo vanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa nekurohwa nevanhu vehurumende tabata vabiti kuti tinzwe nezvenyaya iyi
kuno vebritain vakamboda kuti vaconfuswe Emmerson Mnangagwa nesocalled new dispensation vakamborasi kunyanyanya paive paine ambassador uya muzvarwi Katrina Deng so zvazvakakosha kuti varidze kuti gwara rakanaka nderevanhu nderii tine crisis yebusiness kuzimbabwe chamisa vakahwina election tine crisis yeikonomi murume anoitwa Mutuvingube idofo remakokoko murume anoitwa Mnangagwa idofo remakokoko asi hakusungo kutaura kuti zimbabwe zvakashata tachisadzisawo masolution kunyanyanya kuti vanhu ngavataurirane ngavaite dialogue pakati pavachamisa nai Emmerson so that vanhu vezimbabwe vamboponawo tachivapawo mazano nyaya yeikonomi nokuva tichibvunza zvakanyanya kuti nyaya yeikonomi munoifambisa sei nyaya yedrip yezvikwere zvenyika munoifambisa sei nyaya yemari marinedzinozvifambisa sei misavabiti semunhu akambotungamira tichivataura kuti aiwa vemdc ndokubasa kwedu ikoko tokwanisa kununura so vanga vachida kutonzwawo so zvazvakawanda there was very useful and deep discussions and ndoda kutenda minister Harriet Baldwin nekutitambira zvakanaka ndoda kutendawo mamatinda ari mubritish government hatichamadoma nemata ndoda kutendawo zvakare mamachinda ari mufrench government kunyanyanya director of africa avo nekutitambira zvikumushe nekunyatsoda kunzwisisa chaizvo kuti zimbabwe inombofamba sei
vari kuzvitambira here uye pane zvavari kuvimbisa here
ichingi chatakavakudzira kuti vavimbiseke ndekuti vamire pachokwadi vamire nevana vezimbabwe so takanyanyokurudzira ai humanitarian assistance sezvamunoziva zimbabwe yarohwa necyclone idai nemacyclone akawanda the environment is under threat so takati mirai nevanhu vezimbabwe chechipiri takati mirai nemapoka anoira nezvekodzero dzevanhu zvamunoona imi nyaya dzekodzero muZimbabwe, vanhu varongosunga, vanongorohwa, vana mukoma Obed Masaraure vakarohwa zvinotyisa mari mwezuru ayi, vana Starman Deiwa nevamwe vachisungwa, isu tati titori pausungwa izvozvi. Tati mirai nekodzero dzevanhu, mirai nemaorganization dzakafanana Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Chitatu tachiva kukurudzira kuti let's find a permanent solution to the Zimbabwean crisis. Let's create a soft landing to the Zimbabwean crisis. Because tikasaka create a soft landing, vanhu vanogona kushupika zvakare. So ngapaite hurukuro pakati pavachamisa vakatungamira MDC, bato randiri vice president naiye anotema Mnangagwa. So we were calling and urging for a soft landing on Zimbabwe.
Avo vange vari umwe wevativedzeri vemutungamiriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vatendai biti vari parunare kuLondon, United Kingdom, neStudio 7. Nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, uye zvimwe zvinhu zvinodikamwa nevanhu zviri kushayika munyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio vari kushanya kuZimbabwe. Vanoti mafuta edzimotikari achiri kungotengeswa nemadhora ekuAmerica, kunyange hazvo hurumende yakanga yamboti izvi zvichamiswa. Muzvinafundo Masocha vanoti veruzhinji havasisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi. Tabata muzvinafundo Masocha muHarare kuti twinze zvavari kuona munyika.
Chandiri kuona ndechemarwadzo ari kuramba achiwedzera kuvanhu vomuZimbabwe nenyaya yokudhura kwezvinhu mumashopu mese mavari kuendawo muno, kuti hazvisi kudzaka zvinhu zvacho. Zvekare hurumende yakanga yambotaura kuti hapana mafuels magaraji anobvumidza kutengesa petrol nedhiziri nemari yokunze yamaus dollars kana yamaranzi, asi handioni chachinja. Unoenda pamafilling station mamwe akati wandiwande avachingoti isu tinotengesa namaus dollar kana namaranzi chete petrol kana dhiziri iroro. Saka kuchinja handisi kuona kunyanya kuchinja kwezvakanaka, asi kuti zvinhu zvinenge zvichiitiipei. Peturo zvayo nedhiziri zvinenge zvaakuwanikwa, asi nenyaya dzokuti vanhu havasina chivimbo chokuti mangwana zvichawanikwa here, vari kungoenda vachinoenda pamaraini ipapo chero ichiwanikwa kwese kwese. Saka ndo pandoona kuti vanhu havasina chivimbo nehurumende kuti ingakwanisa kugadzirisa matambudziko avo, nokuti havasi kuziva kuti mangwana zviri kuwanikwa nhasi zvichawanikwa zvehere mangwana.
Asi izvo zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuwanikwa hazvere?
Tinoona zvimwe zviri kuwanikwa, asi kubva mavhiki aperayo shuga inenge yanga yakunetsa kuwana kubvira kuHarare kwandandiri uko tinosvikira kumasvingo uko, shuga yakunge ichishayikwa. Panenge pachiwanikwawo mafuta okubika, unowana pamwe pane raini ravanhu ipapapo, zvinei zvichireva kuti mafuta anenge asinganyatsikuwanikwa. Asi kwozoitawo chinokashamadza chacho, unozowanawo pamwe panei pachitengeswa mafuta okubika akati chipei, asi vanhu vanenge vachimatuta vachitonzi totengesera munhu bhodhoro rimwe ramafuta chete. Saka kumafuta nokushuga uko hameno kuti chii chinoita kuti zvisanyanye kuwanikwa sokuwanikwa kwazvaiitwa kare.
Pane chamuri kuona here chiri kuchinja zviri nani?
Handisi kunyanya kuona chiri kunyanya kuchinja zviri nani hapa, nokuti kana vanhu vasina chivimbo nehurumende yatinoti consumer confidence iyai, handioni kuti chinganyanya kuchinja zvichiita zviri nani ndechipi. Tinoona sokuti hurumende ikanyanya kushanda chaizvo chaizvo nesimba kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe huvimbe nehurumende. Tinoona kuti tingawana kuchinja kune kwakanaka, nokuti tingakwanisa hedu vamwe vangakwanisa kuona kuchinja kwakanaka. Asi ndoona sokuti ruzhinji rwavanhu harusina chivimbo nehurumende, ruzhinji harusina chivimbo namabhengi, nokuti kumabhengi ikoko ndo kunozonzi mari yako yadai haichakwanisi kutenga zvayaisitenga mari iyoyo. Saka handivoni kuchinja kwezvakanaka, ani kuchinja kuri kutoitika kuchinja zvinhu zvichitorwadza vanhu zvichiramba zvichirwadza vanhu.
Ko, panyaya yeuori munopaona sei? uhori huri kubatsira kuipa kwezvinhu here kana kuti uhori hwave kudzikira.
Ndinoona zvokuti uhori huri kuramba huchikwira nokuti zviri kuitika ndezvokuti vanhu vanenge vari munzara, vanhu vanenge vachinatsokutambura kana vari kumabasa uku, tarisiro yavo ndeyekuti pamwe vangawana chavuviri nokuita uhori. Nokuti unogona kuenda kunobhadhara mari kana kumakanzuro kana kupi uku yokuti uzokonektirwa angava magetsi ako kana mvura yako, asi unoti wawanzi unofanira kupawo mari yokutenda. Nokuti woenda kana kunotenga kuona kutotenga neUS dhora chaiko, unogona kuona kuti instead of US dhora iyoyo ipinde mukambani yakutomhanyirwa naana keshiya paya paya, vobva vasuwai pamakadhi avo. Saka handioni kuti uori hungadzaka vanhu vachiva namarwadzo akawanda kudai, nokuti vanenge votoona kuti corruption iyoyo uori ihoko ndo kwavangatowanawo chaviri chokuti vangakwanisawo kutengera vana kana dhiringi zvaro kana kuendesawo vana kuchikoro kana kutenga bhuku kana bhiro. Saka uori hungambodzaki kana vanhu vasina kunge vakagutsikana nezvavanohora kumabasa kana nemari yavanowana mukutengesa kwavo. Ndiona sokuti uori huri kutokwira ini. Zvekare chinoita kuti hukwire uori uhu, hapana zvatiri kuona kuhurumende zvinoita kuti vacho vanoita uori vanenge vakambobatwa kana kuti vaya vane listi yakambobuda ichinzi vakaexternaliza mari kuti vakazodini, hatina zvatiri kuona. Saka chii chingaita kuti uori hupere? Hunotowedzera kana pasina vatiri kuona vari kurangwa?
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio vari parunare kuHarare neStudio 7. Magaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bulawayo 24 ine nyaya pamusoro pevana chiremba avo vanonzi vapa hurumende chiziviso chemazuva 14 kuti zvichemo zvavo zvikasagadziriswa vacharamwa mabasa. Sangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rati vana chiremba vachabatana nevamwe vashandi mune zveutano mukuramwa mabasa. Newsday mune nyaya inoti sangano reZimbabwe Institute of Engineers riri kukurudzira hurumende kuti itarisise igokurumidza kugadzirisa zvinhu zvakaita semabhiriji nemigwagwa, nekuti zvinhu izvi zvinoda kugadziriswa nekukurumidza. Bepanhau reHerald rinoti pane vanhu vakapaza vakapinda mumahofisi eMinistry of Health and Child Care vakaba magwaro nemakuponi emafuta edzimotikari. MuHerald mekare mune nyaya inoti mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoda kuti nharembozha kana kuti maselfoni arambidzwe muparamende nekuti ari kukanganisa kuitwa kwebasa. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7 nevateereri vayo vose. Ini ndinoti vamunangagwa ngavachibva pachigaro, because vanhu vose hatichavadi. Vachamisa vachitonga havo, nokuti itashatirwa vanhu vamwari wee. New currency yavari kuda kuisa iyo haichatobetseri, because hatichadi. Havazvione here kuti vanhu havachavadi? Ndatenda hangu inetwa maitindo, ndiri kuRustenburg, South Africa.
Ina ndichina ID mapurisa akatora chitupa changu vekadyiwa kubhengi mapurisa pachikato. Hamene kuti vanoda kundoridiriko? Kavandipe kadhi rangu ekubhengi mapurisa pachikato. Anyangadza, anyangadza zvongakandimire. Ndovari kutotuma vanhu kucheka vanhu vachisumara vachiindisa kukoti zvimosazvina basa, vachipuwa mari nebhabha vachimwadoro mumabhawa. Matsotso akachikato.
Mamuka sei muri yeZimbabwe? Ini ndinoitwa Janet Mangenge apa untuk aku pacici mau studio seven. Truk no South Africa untuk tujuan sesiangku hendak mandiri. Ini suku cema, ni noya wana wana sekolah wana asunda sekolah, wana rukuzingwa, everyday wana rukuzingwa. Ipa matisha ariku strike asisha anoda kuze kwa mari. Tuze ditoshika kubipi ipatitiza nchumbo yedu tichuya mnum South Africa. Ninawe mabasa zimbabu hakuna mari, hakuna chi hakuna mabasa. Toshike bilichichie matisha onyara raborini. Chisa basa ya kukuru ziranduzie kusimu ziranduzimbo zivano. South Africa ishikura yedu Zimbabwe ishikura. Saka isiwanu dofuta jiji wano kuti isiwanu mamafumba Zimbabwe ntike tisenze zo tisenze wa mjimbo yedu tisukuzo wa Zimbabwe ndo jiji moja ngoja ndrugu chema
kakada iko na ewa tanono kawande kuna kumashingo kungo chema ameno kuti mabinya ovepi chinewa nabo kungo chepa wachi haiwa shupipipi umwe takato anango wa mabonzo pa mucheke. Nawe duwe sesa ino miri na kutubani wabura were sesa ii. Ah, tanono kawande mashingo tatambura ne sesa. Uwe zopa adi hurumende wa mnanga kwa yotu ure nenzara. Tine maofa adi chito tutakira iwo madona tirarame. Tinorela nyerela. Hakuna kana chaucha tenga towa pei.
Tayo mwari wangu pindira au panyi kede Zimbabwe. Chulipiti kama iri, sunoro alza. Wakadine yuasha mara, totienda nilifunu mwini, enaweza muda.
Mangwana nakanaka mwere Studio 7, inindi nondi tsungirai. Fipren, chova, jiriku Western Cape. Freedom Day South Africa. Ini ndinoda kutenda vatori venhau vanotitorera nhau kuchinaya kuchitonhora mazuva ose vanoita kuti tiwane nhau dzedu. Tinoda kutenda Shingirai Madondo anotora nhau ari kuBotswana. Tinoda kutenda zveMichael Kariati anotitorera nhau dzemutambo. Kandri Maramba, Thomas Chiripas, Kirimu Dzamini, Godwin Manguja, More Blessing Mijoma, Arthur Chigoriwa, Rutendo Mawelo, Nastis Marvelous Nsanganya huye, Nchiti Rambai Makadaru, Muno ita kutichiwane na umaswa ose, Tatenta.
Masweleze ya mazangu ba Studio 7 hapo. Ndiributi nini ndiruda kutawura o shungu zangu zipere pa Studio 7. Mpani shukiti ka mshawedwe muzi, mvombozi area. Saka ndiributi nini ndiruda kutimundi bate utitawure Studio 7 kuze zvikitika kuno tikuita kunge tiri kuMozambique isiri muno muZimbabwe. That's why tichazoitawo mukana wekuti titaurewo nemi. Mukatawo mukana totaura nemi. Ndifonerei kana mune varume tatambo.
Makadiko vashamarire veStudio 7 ana mukoma Jonga munofara here ikoko?
Inini ndiri kushushikana zvikuru panyaya ndeibata panyaya yamukoma Obed Masarawe. Zvino zvinondirwadza kuti munhu haukwanisi kuti urwire kodzero dzako kuti vakomana pemunondipowo apa mari yemunondipa iyo munopa vashandi ishoma. Ndiri kukumbirawo kuti mutiwedzerewo mari. Asi tiri kunzwa kuti hanzi mukoma Obhati Masaraure vakabva vatorwa nevanhu vakapambiwa, vakatorwa, vakandorohwa kafira mberi. Zvinhu zvinondibata bata zvisambotoiti chinhu izvozvo. Kana iri hurumende inoite saizvozvoka kudai vari vamwe ndaivakumbirisa hangu kuti dai vaigonawo kusiya tsika yakadainge iyoyo because zvinhu zvisina kunaka zvekuti munhu haufaniri kuchema kuti zvendiri kupiwa handisi kuguta. Ndiri kukumbirwa kuti mundiwedzerewo. Honzi haufaniri kutaura kuti handisi kuguta zvawapiwa izvo unofanira kuti utoguta izvozvo. Zvinhu zvinondikwadza izvozvo. Zvinhu zvakaipa zvisingaiti. Ini zvangu ndinobva ngu ndiri pachipinga apo. Izvi ndiri muno muPretoria South Africa ndokwendiri izvozvo.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. aya mashoko avo asine chokuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye moedzavo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSudan akanda husi hunokatikidza muvanhu vange vachiratidzira murunyararo muguta guru renyika Khartoum, pakafa vanhu vana. Vanhu muSudan vari kuda utongi hwevanhu vasiri vechiuto. Sangano reSudanese Professionals Association, iro riri kutungamirira mukuratidzira uku, rati kuratidzira uku kuchaenderera mberi kusvika mauto aisa simba rokutonga mumaoko evanhu. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nesvondo vakati kwemakore mazhinji Mexico yange isingashandi neAmerica mukedza kumisa vanhu vanopinda nemuMexico vachienda kuAmerica. VaTrump vati vane tarisiro yekuti chibvumirano chitsva pakati penyika mbiri idzi chichabatsira kugadzirisa nyaya iyi. VaTrump vati kana Mexico ikarega kumisa vanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica, vachadzika mitero pazvinhu zvinobva kuMexico zvichinotengeswa muAmerica. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kutanga mwedzi uno, nhandare yendege yeguta reLouisville mudunhu reKentucky, Louisville International Airport, ichange yava kudaidzwa kuti Louisville Muhammad Ali International Airport. Meya veguta reLouisville vaGreg Fisher vanoti Muhammad Ali aive munhu wevanhu vese pasi pose, asi guta rake raive rimwe chete reLouisville. Muhammad Ali, uyo aitya zvikuru kufamba nendege, akashaya musi wa3/10/2016. Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mitambo yakasiyana siyana, tafadzwa munjanja anogara kuOklahoma, anoti zvinofadza kuona munhu achirangarirwa zvakadai nekuti akaita zvinhu zvakanaka muupenyu. Munjanja ati kunyange hazvo Muhammad Ali akashaya makore mazhinji apfuura, achiri kungokashamadza vanhu pasi pose nazvino wese.
City of Louisville yakachinja zita reairport yavo kuti ive ichizonzi Muhammad Ali International Airport.
Sei vakachinja zita reairport iyi kuti izikanwe nezita rava Muhammad Ali?
Kuchinja kwakaita zita reairport iri kwanga kuri kucherechedza mukurukuru wemutambo weboxing waMuhammad Ali, kuwapa ruremekedzo nekugona kwawaita mutambo uyu, but chikurusa kuunganidza kwakaita waMuhammad Ali vanhu vakasiyana siyana all over the world vachivasapotawo nemutambo wavo, uyezvewo neroo yakatambwa naWaMuhammad Ali kune anonzi macivil rights movement in the 60s. Ndichowo chezvimwe zvinhu chakaita kuti varemekedzwe kuti vapiwe zita reairport. Siri yavo yanga iri yeboxing, yaiunganidza vanhu vanobva munyika dzakasiyana siyana panguva yavaiona mutambo uyu.
Pane zvamukatiudza zvishoma pamusoro paVaMuhammad Ali here?
WaMuhammad Ali wakazvarwa muna January 1942 musiti inonzi Louisville. WaMuhammad Ali wakazvarwa nezita rekunzi Cassius Clay, ndoranga riri zita ravo rekuzvarwa. Mugore ra1964 waMuhammad Ali ndopavakachinja kuva muMuslim, ndopavakajoinawo Muslim religion, ndopavazochinja zita ravo kubva kuna Cassius Clay kuenda kuna Muhammad Ali. Tingati muchidimbu background kana kuti kutangawo kwakaita upenyu hwami waMuhammad Ali zvichizo sanganisawo ne pacivilized movement akataura kuhwina kwakaita boxing zvemukurumbira
iwo upenyu hwavo hwakanga huri huchine mukaka here
ndingati nguva yanga yakawaomera waMuhammad Ali yakauya muna 1964 muna 1964 ndo nguva yaitsiritsidza hondo yeVietnam waMuhammad Ali mugore iri vakaramba kujoina United States Army nepachikonzero achiti wanhu vatema wanga wakatsimbirirwa saka wanga wasingaoni zvichikodzera kuti iwo vanhu vatema vari kutsimbirirwawa waende kunorwira nyika yeAmerica vachizonofirawo musango uyezve wanga wasingasapoti hondo yeVietnam iyoyo
nyaya yechitendero chavo chechimuslim yakambonetsa zvikuru sei vakazvipedzisira vava kudiwa nevanhu vakawanda pasi pose
munguva yacho nemakore acho vanhu vaimiririra kodzero dzevanhu vatema vanhu vairespektwa sereti tikati nemaafrican countries even nevanhu vanga vasvika bvumiranowo nezvinhu zvanga zvichiitika muamerica saka vane vanhu vakawanda vakavatedzera nedecision yavakaita iyoyo
anofarira mitambo yakasiyana-siyana tafadzwa munjanja achitaura parunare kuOklahoma neStudio 7.
Chema, ini nda chema, nini wabata,
gotu peipa ndi baby, joenda,
yoda tundwa vaiwewe neni.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rinoda kubatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ruzhinji rwevanhu muZimbabwe harusisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka